Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyuratiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuse le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 14/2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano wekuzeya mihuro nemashandiro evashandi vehurumende weNational Joint Negotiating Council unotadza kubuda nechisungo. Nengo 16 dzeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzinomiswa pamberi pedare dzichipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga muHarare musi wechitatu. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakatanga nezuro zororo rawo repagore ndokusiyira matomo kumutevedzeri wavo vaConstantino Guvea Chiwenga. Indo yemimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano wangu wakatarisirwa zvakanyanya pakati pevamiriri vehurumende nevamiriri vevashandi vehurumende wekuzeya nyaya dzemihoro nemashandiro evashandi vehurumende weNational Joint Negotiating Council waitwa muHarare nhasi unonzi hauna chawaburitsa sezvo vamiriri vehurumende vati vanoda nguva yekumbonopira kuvakuru vavo zviri kudiwa nevashandi. Mutevedzeri wasachigaro wesangano riri kumirira vashandi vehurumende munhaurirano idzi reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGoodwill Taderera vanoti vashandi vaisa patafura zvavari kuda zvinosanganisira kuti mihuro yavo inge ichibhadharwa nemari yekuAmerica. Vatiwo mushandi wepasi anofanirwa kutambiriswa madhora 500 nemakumimanomwe nerimwe emari yekuAmerica kana kuti $671 pamwedzi. Vataderera vanoti mari yave kudiwa nevashandi iyi iri kubva pamadhora ekuAmerica 540 yaitambirwa muna Gumiguru 2018 asi nekuda kwekushaya simba kwemari kana kuti inflation mukati memakore matatu adarika vakazoiisa pamadhora 500 nerimwe avave kuda iye zvino. Uyu ndiwo musangano wekutanga pakati pemapoka maviri aya mugore rino ra 2022. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo takundikana kubata vanga vachimirira hurumende mumusangano uyu. Ngatinzwei huri kure yataita navataderera.
Musangano uyu zvabuda ndezvekuti isusu taramba takabatirira pekuti izvozvo kutipa mari nemaRTGS hazvisi kubatsira nekuti mari iyoyo iri kuramba ichidyiwa neyasingati inflation. Uye kuti mari iyoyo taipiwa tiri kubuda tomhanya zvekunoitsvaga kumastreets kuti tigone kubata US because US ndori riri kushanda paground. Saka isusu tabva tangoramba takasimbirira tikati isu aiwa ngatirekedzei kutombotaura zvemaRTGS isusu ngatitaurei zvemaUS. Saka izvozvo zvemaUS ndo zvataedza kutaura navo ivo vakaratidza kuti vakumboenda kunoona maprincipals avo tozoonana sondo inouya isati yapera vachitiudza kuti zvabva kumaprincipals avo ndezvekuti kudii kureva kuti varesponda vachitiwo chii.
Asi munotarisira kuti pane chinobuda here? Nokuti tinoona kuti kazhinji hurumende inenge ichingozoti regai tingogara pasi nguva ichifamba.
Isusu tinoona kuti saizvozvi pamataurirano atanga tichiita kureva kuti the government side nethe workers side taita sekuti zvatanga tichitaura izvi tiri kuwirirana zvekuti vaona zvichiratidza kuti zvinhu zvinonzwisisika ndosaka vati hazvisina chokutaura izvi kunze kwokuti tingoenda tinoona kavakuru vakuru. Isusu tinoramba takatarisira kuti pane tove nechinobuda nekuti izvo zviri kuoneka kumunhu wese kuti kana iri rendi kana akurwara muspatara umu kana iri transporti zvese izvozvo zviri kungoda US. Saka hatisi kutaura zvinhu zvisiri kuitika pagrounds.
Imi sevashandi hurumende zvi zvamuri kuda.
Isusu sevashandi vehurumende zvatinongoda isu ndezvekuti tidzoserwe muhoro wedu pamari yataimbohora kare. Kare taihora $540 muna October 2018. Asi zvakare tirikuona kuti ikoko kuma US dollar ikoko inflation irikuramba ichirovawo. Taka mukuperengedza kwedu takaona kuti mari iyoyo inogona kuti isvike ku$671. Asi ivo vanoti mari yatinokolekta yose mashitatara vakakolekta gore rakapera yakaita iyo $1.26 billion. Taka vakakuperengedza kuperengedza tikada $671 vari kuti ivo kanenge pai kuda $3 billion yatisiri kugona kukolekta. Tikati isusu aiwaka ngatichitaurirana zvatinogona kuti tikatifambe-fambe towedzera. Zvichindona nekuona kuti mari yavakukorektika pari zvino yakamira sei. Saka taita yatingati pachirungu an incremental process kana kuti zvatingati isusu quarterly reviews tichitarisa kuti mari muhurumende iri kupinda zvakadii.
Mari idzi dzinenge dzichisanganisira mari dzemaallowance here kana dzatingati dzekubatsirikana?
Dzinenge dzichisanganisa mari dzemaallowanceo nemihoro.
Mutevedzeri wasachigaro werimwe sangano riri kumirira vashandi munhaurirano idzi reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGoodwill Chaderera vari parunare muHarare neStudio 7. Nengo 16 dzeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzamiswa pamberi pedare dzichipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga muHarare musi wechitatu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatanga nezuro zororo ravo repagore ndokusiyira matomu kumutevedzeri wavo vaConstantino Govea Chiwenga. Nembo yekomite pamusoro muboka revechidiki muMDC Alliance vamakomborero haruzivishe vanoti vana veZimbabwe vanofanirwa kuzvisunungura kubva pajoki reutongo husina kunaka. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Aura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare vaharuzivishe vati kunyange hazvo vana veZimbabwe vaive netarisiro yeZimbabwe itsva kubva zvapinda hurumende yavaEmerson Mnangagwa, tarisiro iyi haina kuzadzikiswa.
Zvinoratidza Zimbabwe haina kusununguka. Ndingashandisa shoko rekuti kusvasvangwa kwakaitiwa mapazi ehurumende inonzi State Capital ari kushandiswa zvisizvo, ari kushandiswa kuita zvido zvavachiona kwete zvenyika. Chechipiri, ndotarisa umbavha unoitwa nevanhu kwekuti vanoona kuti mwedzi kwatongopiwa mari yemishonga yezvipatara zvatopera. Kunotonzi kwabiwa goridhe vatobatawo mari paipotsindopera. Iyi munyika yakasununguka umbavha kwemhando iyi hauko. Chechitatu, toenda mukodzero dzevanhu. Zvinhu zvatirikutaura zvaizvo zvipanazo. Kune vadzidzi vari paHarare Central Police Station and vatovharika kudarika kwezi mutemo unodire kuti manaizi munofanwa kuita maawa anokona kufuti unofanwa kunge waenda mukodzi darire kuti asi tivatodarika.
Vaharuzivishe vati kugara mujeri kwavakaita nemhosva dzavati dzenhando kwakavasimbisa zvakanyanya mukuda kurwira utongo hwejekerere.
Rakumba yakareba kwandakaita uku kwakatondisimbisa nekuti chekutanga hazvisi zvinhu zvinandifadza kuti umwe munhu aanga achizorwadziwa achipinda mukutambudzika nemarwadzisoni ndakapinda ende kuti zvisaitika uye zvisadzokonzwa kuti chinokwadiri tinofanirwa kunge ndawedzera kurwisa uye nekuonesa vamwe neruzhinji rwezimbabwe kuti natii nambe ichitiwedzera kuita zvinhu zvinoita kuti tibvise dambudziko iri rekunetsa munyika nekuti dambudziko iri tinoramba tichitambura. And zvaitoita kuti even kuda ndiri mukati 320 days taitowana masasa wari mune rimwe ndaidhonga zano wande kuti asaka tinoona sei tinobvisa sei hurumende yenharo yatinaanyika.
Vaharuzivishe vakurudzira kuti vanhu vanyorese kuitira kuti vazovhota neuwandu vachiti vane chivimbo chekubvisa hurumende yezanupf musarudzo dzichaitwa muna 2023.
And ndosaka ndichikurudzira kunyanya vechidiki nokuti ndo vachinzi munyika and ndo vane ramangwana riri kutondewa zvaizvozvo kuti hande tinonyotsa kuvhota ndo nhanho yekutanga kana tanyoresa tozonanga nezvitu kuti tunofumba sisi kuti ndino yimbeti mwetenda inzi
asi mukuru wevechidiki mbatore ZANPF Modunure Harare va Emmanuel Mahachi vauza Studio 7 kuti ZANPF ichakunda muna 2023 va Mahachi vati mutungamiriri wenyika va Emmerson Mnangagwa vari kushanda zvakanaka zvinogutsa veruzhinji zviri kupa kuti dzimwe nhengo dze MDC dzipinde mu ZANPF
kuwina maelection ZANPF takato tanga kushanda tikatarisa zviri kuitwa na president yedu Mnangagwa tinotarisa kuti vari kuita zvinhu zvinobatika zvinooneka zviri kuonekwa nenyika yese kuti president vari kushanda izvozvozvo zvega zvinotaridza kuti tinowina maelection
vamahachi vatiwo bato ravo riri kukweshawo vechidiki avo vavati ndivo vakawanda munyika
mayouth akawanda muno muZimbabwe vazhinji vacho vaakuziva vaakuona and kuZANPF so far recruitment yataita yemayouth we have now more than 9,000 mayouth vajoina ZANPF
mune imwewo nyaya mutauriri webato reMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere havana kubuda pachena kuti bato ravo richakukwidza kusarudzo nezita rekuti MDC Alliance here kana kuti kwete Muzvare Mahere vati pari zvino vanozivikanwa nezita rekuti MDC Alliance asi veruzhinji vachaziviswa kana zita iri rachinjwa
kutaura kuti vanhu vanoziya vatungamiriri vavo vanhu vachaudzwa mukufamba kwenguva kuti zita rachafamba naro nderiki but for now tirikushandisa zita rekuti MDC Alliance kana zvichizenge zvachinjwa zvasvandurwa tichakuudzai
Muzvare Mahere vatiwo chakakosha ndechekuti bato ravo rirwise kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere
vakafano bata chigaro chemutungamiri wenyika vari zvakare gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vawedzera nemasvondo maviri mutemo unorambidza kufamba famba kwevanhu senzira yekudzivirira kupararira kwedenda recovid-19 gwaro raburiswa nebazi rezveutano kuvatore venhau rinoti zvikoro zvichapiwa svondo rimwe chete mushure mekupera kwemasvondo maviri awedzerwa nawo lockdown kuitira kupa mukana wekugadzirira nekuisa zvikwanisiro zvikoro zvisati zvavhurwa zvichienderana nekuti denda recovid-19 rinenge rakamira sei gwaro iri rinotiwo varayiridzi nevadzidzi vanosungirwa kupfeka mamasiki nguva dzose pavanenge vari muchikoro vadzidzisi vose pamwe nevana vechikoro vari kukurudzirwawo kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira covid-19 vachiti zvikwata zvematunhu zvinoona nezveutano zvinokurudzirwa kunge zvichiita ongororo muzvikoro kuona kana mutemo uri kutevedzerwa veruzhinji vari kukurudzirwawo kuti vagare vakapfeka mamasiki kugeza maoko nesipo nguva dzose uye kusaenda munzvimbo dzakaungana vanhu zvikuru kana vasina kupfeka mamasiki kana kuti vachidya kana kunwa zvinwiwa zvichakadaro bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanomwe kana kuti 7 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana matanhatu ane makumi mashanu nemumwe kana kuti 651 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere checovid-19 munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana maviri ane makumi maviri nevaviri kana kuti 5222 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvishanu zvine makumi masere nevana kana kuti 225084 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava mamiriyoni mana ane zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nezviviri zvine mazana manomwe ane makumi matanhatu nevasere kana kuti 4,192,768 vanhu vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri negumi nezvitanhatu zvine mazana maviri ane makumi mashanu nevasere kana kuti 3,216,258 ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi maviri nechimwe zvine mazana mashanu ane makumi matanhatu nevashanu kana kuti 21,565 uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayaiwana muongororo dzaitwa nhasi hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 ichi Yashika mbuya kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti vari kusimudzira urongwa hwavo hwekurwisa chirwere cheCOVID-19 kuburikidza nekupa vanhu pachena mamaski uye zvikwanisiro zvekuvheneka chirwere ichi munhu ari pamba zvinosvika bhiriyoni rimwe chete. VaBiden vataura mashoko aya panguva iyo mhando yeOmicron variant iri kunetsa. Nyanzvi munyaya dzehutano dzinoti kuwanisa zvikwanisiro zvekuvheneka chirwere munhu ari pamba muAmerica hazvipedzi dambudziko iri pasi rose, sezvo nyika dzakawanda dzichidawo mamaski nezvikwanisiro zvekuvheneka denda iri munhu ari pamba. Sangano reUnited Nations kuburikidza nehofisi yezvekodzero dzevanhu rinoti vanhu zana nevasere vakaurayiwa nemauto emuchadenga emuEthiopia zvichitevera kurwiswa nemuchadenga kuri kuitwa dunhu rekumaodzanyemba kweTigray kubva kutanga kwegore rino ra2022. Vamwe vagari vemuguta remutare vari kunyunyuta zvikuru nekusatakurwa kwemarara kwenguva yakareba munharaunda dzavanogara. Mutoro wedu wenhau Lloyd Amoyo uyo ari kwamutare anotipa nyaya iyi.
Vagari vakawanda vanoti marara aya ave nemasvondo anopfuura matatu asina kutakurwa kunyanya kumisha inogara veruzhinji yakaita sesakubva Chikanga, Wobos, Zimta, Garikai, Destiny, Benwin nekuDarlington. Vagari vemunzvimbo idzi vanoti vakapedzisira kutakurirwa marara mudzimba dzavo Krismasi isati yasvika. Mumwe mugari womusha weHobos 2 vapenjeni madzikangava vanoti vagari vave kungorasa marara pese pese sezvo vapererwa nemazano.
Nyaya yemarara tanoita nayo ya mabhina akapedzisa kutakurwa Krismasi hazatatakurwa tangozara marara kwese kwese chati zvofamba zivi vanhu vachapedzisa vakurasira vakudzosa kurorasa marara pasina kuvhurwa manje.
Vaimbo yekanzura weWard 17 vaJohn Yamoka vanoti havazi kufara nekusapindura mibvunzo yevagari kunoitwa nekanzuro yavo.
Pari zvino kanzuro isu takura marara Ward 17 area inosanganisira Hobos naDiki kusanganisira na53 patuti ndinyatsoziva kuti wai wasitakura marara tina answer because problem yataita ndeyekuti bhizi kanzuro staff watone kakutake kuti havarespondi mameseji okafona havarespondi vanongochita zinosiri kansela ko vanonga kungoda hatichadi kuteera but handizvo machi because ikodzero yemugari wese wemamutare kuti ange chipiwa service uye chinge chingotererwa konzeni yake yanonga arisa but now it's different because havachatomboiti even to respond saka tine dambudziko ivavo.
Mumwe mugari amai Christine Bande vanoti kunyangwe vakaedza kuchera makomba sezviri kukurudzirwa nekanzuru nzvimbo dzekuchera dzacho dzapera zvovashaisa zano.
Pakaipa pakaipa kuno kuhobhosekwa tichisina kana pekurasira marara kana pekucherera marara taimbocherera mumabhekyadhi medu mumagadheni nomamisa asi nzvimbo dzacho dzese izvozvo dzazara mabhini akangozara mudzimba umu sati toshaya kuti marara acho zvinezvi tochimacherera paiko tomakanda kuruzerera pakubatipa zviii.
Hatina kukwanisa kubata meya weguta remutare vaBlessing Tandi sezvo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira nhasi pataenda pamepo. Asi mutauriri wekanzuro vaSpren Mutiwi vatumira gwaro kuvagari nhasi vachiti kanzuro yavo iri kunetsekana zvikuru nekusatakurwa kwemarara muguta. VaMutiwi vati marara ava nenguva refu asiri kutakurwa nekuda kwekuti dzimwe motokari dzavo dzakafa uye dzichiri kugadziriswa. Asi mukuru anoona nezvekupambiswa kwemabasa murimwe sangano revagari Mutare Residents and Repairs Association vaDavid Mutambirwa vanoti kunyange hazvo kanzuri chiita ina motokari dzemarara dzakakwana chinoshamisa ndechekuti kanzuri inokwanisa kutengera vakuru vemukanzuri zvikakarara zvemotokari.
Nonoka kuri kuita kutakurwa kwemarara muguta reMutare kunokanganisa utano hwevanhu uyezve zvinokatyamadza kuti tinenge tichikuratidza kuti zvinenge zvekuratidza kuti vakuru vemuguta vari kutadza kuita mapriorities avo. Tinoona pari kutengwa motikari dzinodhura dzekutengera vakuru asi motikari dzekuti basa racho rinove main business reguta rinova service delivery richitadza kuita ina ndozofanira kutengwa dzakwana dzemarara dzinotakura kuguta rese kwozotengwa motikari dzekuti vanhu vanokwanisa kunge vachifamba vachibvakacha sevakuru vemuguta uyezve vanhu ndo vakakosha kudarika zvimwe zvose zvingadaro zvichiitwa naizvozvo mapriorities anofanira kunge achi
Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti kusatakurwa nekusachengetwa zvakanaka kwemarara kunogona kukonzera zvirwere zvinogona kuvhiringa utano hwevagari vemuguta iri. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika dzakapoteredza Zimbabwe zvinoti hazvisi kubatwa zvakanaka munyika dzazvigere. Chingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Kunyange hazvo vabva kure vakawanda vanobva kune dzimwe nyika vagere munyika dzinoti South Africa, Botswana, Zambia nedzimwewo, zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti ndizvo zvega zvinoonekwa sevabva kure munyika idzi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti nhamo yazviri kusangana nazvo munyika dzakatenderedza Zimbabwe ndefodya yemudzanga inoti uku yakarumwa uku inotsva. Mutauriri wesangano rinomirira zvido zvezvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa neZimbabwe Community in South Africa, Vabongani Mukwananzi, vaudza Studio 7 parunari vari muJohannesburg, South Africa, kuti zviri kuitika zvinofanira kuva chidzidzo kuhurumende yeZimbabwe.
IZimbabwe uhurumende wayo.
Hurumende yeZimbabwe ndiyo yakafanira kudzamisa pfungwa panyaya yekuti sei zvizvarwa zvayo zvotiza pamusha zvichinogara kuvavakidzani. Takatofanira kuva chidzidzo kuhurumende yeZimbabwe, kwete South Africa nedzimwe nyika dzakapoteredza Zimbabwe.
Svondo rakapera, mapurisa eZimbabwe akadzivisa kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri makumi masere nezvipfumbamwe zvakadzoserwa kumusha mushure mekuwanikwa zvisina mapepa ekufambisa kunyanya muSouth Africa neBotswana. Kunze kwekutandaniswa kuSouth Africa, meya weguta leLusaka muZambia Michilando Chitangana vakazivisa mumazuva mashoma apfuura kuti kanzuro yavo iri kutsvaga nzira dzekunyurura zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutengesera mumigwagwa yeguta iri. Vachitaura neStudio 7 parunane vane muLusaka, amai Chitangana vanoti urongwa uhu hwakanangana nekugadzirisa guta kuitira kuti kusave nekutapuka kwezvirwere zvinouya nokuda kwekuzara kwevanhu.
Hatidi kuti kuve nevanhu vakawanda mumigwagwa yedu nekuti vanhu vakawanda panotapuka zvirwere zvakaita semanyoka.
Amai Chitangana havaenderera mberi vachiti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushandisa mazita echiZambia ekunyeba kuitira kuti zvikwanise kuwana pekutengesera pamisika inoti Komesa, Kamwala neIndasiti.
Takafanira kuziya sekanzuro kuti ndiani ari kushandira mumigwagwa yedu. Hatina kuti vanhu vanobva kuZimbabwe vadzingwe, asi takafanira kuziya kuti ndiani ari kutengesera papi. Asi vasina mvumo yekugara munyika ino vachapiwa vebazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika, ndivo vanoziya zvekuita navo.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinotengesera mumigwagwa yeLusaka, mai Angela Nyatala vanoti kunyangazvo kune vabva kure vamwe vanobva kunyika dzinoti Tanzania, the Democratic Republic of Congo uye Rwanda. Mweya weLusaka vakati zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanirwa kudzoserwa kumusha kwazvo. Asi nyanzvi munyaya dzemabhizinesi vaShadrack Mwewa Yensen vaudza Studio 7 parunare kuti meya weLusaka vari kuzvisikira moto muziso nokudzinga zvizvarwa zveZimbabwe munyika iyi.
Mashoko akataurwa nameya akataurwa nemunhu asinganzwisise nezvebhizimusi rinoitika muguta raari kutungamirira. Tichitarisa maZimbabweans ari muguta reLusaka, maZimbabweans ekuti tichisavarare muchirungu ndiwo mabhosi emamaketi mairi ane mukurumbira muLusaka. Mamaketi mairi nemurikumbira muLusaka tine Komesa neKamwala. Asi muKomesa neKamwala mumazuva mashoma anana kana mumwedzi mishoma anana apo hurumende yeZimbabwe payakavhara bhodha, mamaketa akapotsa avhara.
Mamiriyoni ezvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara munyika dzakatenderedza Zimbabwe, vazhinji vavo zvisiri pamutemo nokuda kwemamiriro ezvematongerwo enyika neupfumi ayo amire manyama amire nerongo muZimbabwe. Ndakambirira Studio 7 ndiri Francis Town, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Chirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa zviri kuitika munyika pamwe nezviri kubuda kumakwikwi eAFCON uko Zimbabwe iri kutamba neMalawi mumutambo wayo wechipiri muGroup B. Endai paFacebook page yedu yeVOA Shona apo tichange tichiburitsa zviri kuitika pamutambo uyu.
Sarini pando, mara isirani Kana wana hindi, uchapura nyimbaro musana Pasarini pando, mara isirani Kana wana hindi, uchapura nyimbaro musana Musha mukuru, kuna mwewose Kana wana hindi, uchapura nyimbaro musana Musha mukuru, kuna mwewose Kana wana hindi, uchapura nyimbaro musana
za kubuda nechisungo nengo gumi nenhanhatu dzeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzinomiswa pamberi pedare dzichipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga muHarare musi wechitatu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatanga nezuro zororo ravo repagore ndokusiyira matomo kumutevedzeri wavo vaConstantino Govea Chiwenga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida utitumira tsamba mbozha, zvitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Kuzika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulamulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 14 zibandlela 2022 ngoKipu Dube. Endabeni zethu namhlanje, osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe njalo engumphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga useyengeze isikhathi sokusebenza kweziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. Umnumzana Obert Mpofu kubikwa ukuba usevale ngqi epulazini likasipho Samuel Malunga labanye bakhe.
Esidakeni akusasebenzeki solokho kwabuya u-Obert Mpofu lemuli yakhe.
Kunengcweti ezithi akumelanga ibandla le-MTCT lithi yilo lodwa okumele lisebenzise umanyano we-MTC Alliance ukhetho oluzayo.
Izeki kayifanelanga ivume ukuthi i-MTCT incindise njenge-MTC Alliance ngoba vele bona bazithi i-MTCT.
Iqembu leZimbabwe Warriors okwamanje lincikelana lele Malawi emdlalweni we-Africa Cup of Nations kwele Cameroon. Zonke lezi ndaba nezinye zizozizwa kulo msakazo. Osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe njalo engumphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga useyengeze isikhathi sokusebenza kweziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili. Umbiko awethule namuhla uChiwenga wazise njalo ukuthi kungedlula isikhathi lesi izikolo zizaphiwa iviki eyodwa ukuthi zithathe amanyathelo okuvimba ukumemetheka kwe-coronavirus andubane zivule nxa izimo zivuma. Lokhu kutsho ukuthi izikolo zilakho ukuvulwa ngenyanga ezayo. UChiwenga ukhuthaze abafundi kanye lababalisi ukuthi bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela izikolo zingakavulwa. Ukhuthaze njalo uZulu ukuthi eqhubeke ezivikela kumkhuhlane ngokulandela zonke izixwayiso ezahlelwa ngabezempilakahle. Kusenjalo, uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi kulabantu abayisikhombisa 7 ababulewe yi-COVID-19 izolo kwele Zimbabwe. Sekule nsuku ezine isiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana Obert Mpofu evimbe ngqi epulazini likamnumzana Sipho Sami Malunga labanye bakhe abathi kabasavunyelwa ukuba belime kuleyo ndawo. Umpofu ongunobhala ophethe inhlelo zonke kubandla leZANU PF uSecretary for Administration uthi kazilutho ngokwenzakala khona manje esidakeni farm eNyamandlovu esabeleni seMathabeleland North. Uthi wanikwa ingxenye yepulazi leli nguhulumende. Kodwa abanikazi bepulazi leli uMalunga, umnumzana Charles Moyo lomnumzana Zefania Dlomeni bathi kulabantu abalemibhobho abavimbe entubeni yesidakeni farm abathi akula muntu okumele angene kuleyo ndawo engavunyelwanga ngumpofu. UDlamini uthi sebethwele nzima.
Esidakeni akusasebenzeki solokho kwabuya u-Obert Mpofu lemuli yakhe bezithi imswelangubo farm. Akusavunyelwa muntu ukungena lathi silezilimo eziseplazini asavunyelwe ukungena, izisebenzi zethu sezixotshiwe. Akusavunyelwa muntu ukungena. Kwenza konke lokho bakwenza bengalandeli ukuthi indaba le isemthethwandaba. Njengoba indaba isemthethwandaba kumelanga kube lo muntu ozithathela umthetho ofake ezandleni zakhe, kodwa bona hayi bakhanya baphezu komthetho. Amankantola angaza akhuluma athi kabaphume benze inkani ba-aphile, beqhubeke besenza khonokho okuthiwa bengakwenzi ukudisturba ama-operations ethu esidakeni. Sikhuluma nje izulu liyana, bafika balima amasimi ethu phose amane amounting to about 20 hectares.
Umnumzana Zefania Dlamini ngomunye wabanikazi besidakeni farm besoka laye ekubulawayo. Incwadi ezicubungula izombusazwe zithi Ukusetshenziswa kwebizo elithi MTC Alliance akulankinga njalo akulamthetho ongasetshenziswa ngabe Zimbabwe Electoral Commission ukwala ukwamukela abanye amabandla ayabe elebizo eliphose lifane lalelo. Intethele zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolutaba.
Enye yalezingcwethi uMnumzana Rejoice Ngwenya owenhlanganiso yeCoalition for Market and Liberal Solutions Zimbabwe uthi kuyamangalisa ukwenziwa libandla le-MDCT.
Izeki kayifanelanga ivume ukuthi i-MDCT incintise njenge-MDC Alliance ngoba vele bona bazithi i-MDCT banikwa imali kuparlament under the Political Party Finances Act njenge-MDCT. Bafanele bayincintisa njenge-MDCT kanti bayisabani ibizo labo. Kabachiyane lebizo le-MDC Alliance ayisulo labo. Nxa befuna ukulisebenzisa bazafanele babuyele futhi bayengena ku-MDC Alliance.
Kodwa isikhulumeli se-MDCT uMnumzana Witness Dube uthi akula muntu okumele asebenzise i-MDC Alliance kukhetho.
Ukuthi bebuyekelelwa nje kube komhlambi kazalusile munye lamunye elithatha yiko okwenze ukuthi ibandla liphikisayo elikhulu kangaka lidilike lihlale iminyaka yonke lifaka abameli lehlukene. Kuyabe kusenziwa ikhonokho ukuthi abantu babekhangile ukuthi bangaze baphume bangalandeli izinqumo le-constitution ye-MDC bayakwanisa ukuthi nxa sebefika kwi-election balithathe lelo bizo badilize ibandla bazenzele umathanda. Ngakho thina njengebandla elisemthethweni lobukhokhelo obusemthethweni sizama ukukulungisisa khonoko.
UMnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli se-MDCT, uthi bayakwazi abakwenzayo.
I-MDC Alliance ayikhulunyelwa ngumonzora, njalo thina sikhulumeli i-MDCT. Konke lokho kuzabonwa ngesikhathi sesichaphe i-bridge. Why worry? Let us all wait and see. After crossing the bridge, sizakhuluma ngakho. Asifoswa kumonzora, not given pressure by Monzora is ZANU-PF surrogate. Iko kina siyakwazi sikwenzayo.
UMnumzana Ngqobani Sithole, igqwetha elilwela ilungelo loluntu, uthi akuqedakali ukwenziwa libandla le-MDCT.
If he wants that to be declared, kumele aqale ahambe court. He cannot declare it. Ahambe enkantolo, ayibeke indaba yakhe. Wonke laba abanye kade belisebenzisa lelo bizo, angeke bahambe nabo enkantolo baye kulwa lendaba yeleyo. So ikhothi declare ukuthi ongaba lebizo leli alisebenzise ngendlela yona leyo uMonzorathi lisebenze ngayo ubani. So his declaration emye yedwa is of no legal consequence. Ngakho ke alize nje umuntu lephupha elibi njalo esikukhangelele emthethweni ukuthi there is no such declaration. Ungawuthatha ukuthi ngumuntu oseyenze i-intention, but that intention per se is not the position at law.
Isikhulumeli enhlanganisweni ebona ngezokuqhutshwa kokhetho ye-Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, uNkosikazi Letitia Joyce Kazembe, ongathandanga ukuthathwa amazwi, uthi kabakahlolisisi udaba lolu, uthi baningi abantu abafisa ukuba kwazi ukuthi kuzakwenziwani ngebizo le-MDC Alliance ngesikhathi sokhetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ugatsha olukhangele ukulondolozwa kwezemvelo i-Environmental Management Agency ikhathazekile ngokwenjiwa kwamatshe aligugu okudala ukugugudeka komhlabathi kanye lengozi emadamu amanzi. Ngalokhu sebekhuthaze labo abembayo ukuba bethole incwadi ezipha imvumo yokwenza lokhu. Ubathulile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-Environmental Management Agency kumbe i-EMA ithi ukwenjiwa kwamatshe aligugu ngokungekho emthethweni kudala ukutsha kweganga okungaba ngamatshumi amane phoselantathu ekhulwini, i-42.81%. Kuthi ukuganyulwa kwezihlahla kuphose kube isilinganiso sokuthathu ekhulwini, i-2.89%. UNkosikazi Amkela Sidange, obona ngokufundiswa kukaZulu njalo eyisikhulumeli senhlanganiso ye-Environmental Management Agency, uthi kuphazamisa ukungena kwamanzi emadamu lezifuleni.
singakhangela nje kwembiwa kwamatshali gugungu ekwemthetheni ikakhulu nxa lokhu kuvele kusenzakala endaweni ezilamanzi kuyandise ukuthi kuchiye amadamu lemifula yethu igqubelekile ukuthi ngokwenze njalo kwehlise inani lamanzi lokulolongeka kwamanzi lawa izikhathini eziningi sithole esengcolile ngokwenze njalo futhi kuyasuka kudunge ukuphila kwezinanakazana kumbe izihlahlakazana eziphila emanzini kugcine nje kuchiya umhlaba wethu gugudekile.
Unkosikazi Sidange ukhuthaza ukuba abafuna ukwemba okuthiyeneyo bethole incwadi kuhlangothi lukahulumende olubona ngokwemba okuthiyeneyo.
Thina njengabogatsha lwezemvelo abe-Environmental Management Agency siyakhuthaza ukuthi abembayo la matshe kabambe ngendlela engasoze ishiye umhlaba wethu ugugudekile. Siphinde njalo sikhuthaze bonke abalothando lokwemba amatshe aligugu ukuthi kababe leqiniso ukuthi bayazuza incwadi ezifaneleyo ezibapha imvumo. Lokhu kuyabanceda ukuthi thina njengogatsha lwezemvelo sibe laluthuba lokubafinyelela sibaphe iziqondiso lakho konke ngabe kuyadingakala.
Unkosikazi Sikhululekile Moyo ukhansila wakobulawayo njalo engumgcini sihlalo wekomiti eye-Future Water Supply and Action kukhansilo yakobulawayo uthi amadamu amanzi akobulawayo alindwa nsuku zonke ukwenqabela ingozi eziletwa yikwenjiwa kwamatshe aligugu okungekho emthethweni.
Ingozi eba khona yikubana umhlabathi lomhlaba uyagugudeka. Bengithi imithi abayisebenziseyo yiyo esuka ibe yingozi nxa izulu selithe lana esegeleza esesiya ngaphi emadamu. Okuyingozi enkulu okubangela kubana thina njengeBulawayo City Council indawo zethu ezamadamu siba lama-patrols every day 24 hours ukwenzela ukubana ingozi ezinjalo zingabi khona.
Umnumzana Qinisani Nximalo ohlala esigodini uthi kunzima ukuthola amaphepha okwemba amatshe aligugu.
Hayi, akukho lula ukuthola amaphepha ukuthi kwanise ukwemba lele amatshe la aligugu. Ama-steps angikhona plus le mali angikhona kwesikhathi isuke ibe too much abantu ababeyifuna ema-ofisini. But then kulalabo okuthiwa ngama-ripper abasebenzisa ama-sensor. Yibo abagebha kakhulu emhlabathini njalo abagebha khona abalandaba ukuthi igodi langona linganani bachiya begebhile. Ngakhayela imigwaqo eminingi eya emamayini isigejiwe kakhulu yibo. Bona vele nxa bengagebha abanjani abagqibeli abalandaba ukuthi duze emebhuku lezakhamizi inkomo ziyawela kumbe njani. But bona abakufuna kuphela bengakuthola sebedlulela phambili.
Kuviki ephelileyo uhulumende uvule amahofisi ogatsha lwezemvelo awe-Environmental Management Agency eMatabeleland South eMzingwane ukwenzela ukwenqabela ukugugudeka komhlabathi okudalwa ngabemba amatshe aligugu ngokungekho emthethweni. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ulayito kunamhla kuhlelo sihlolisisa ukusetshenziswa kwegama le-MDC Alliance ngamabandla aphikisayo. Siyangena kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Kevin McCarthy okhokela ibandla lama-Republicans edale le-House of Representatives kwelemelika uyala uyanika ubufakazi kukomiti ecubungula okwenziwa ngabalandeli wayengumongameli umnumzana Donald Trump mhlaka 6 Zibandlela nyakenye kubalwa ama-electoral votes edale le-Congress i-Capitol Hill e-Washington DC. UMcCarthy uthi kayisebenzi ngemfanelo ikomiti le ekhokhelwa ngabakubandla lama-Democrats ehlolisisa ubudlwangudlwangu obenzakala ngalelo langa kulandela umhlangano owenziwa nguTrump labanye bakhe abathi kumele bathathe ilizwe labo ngenkani. Abakukomiti le bathi uMcCarthy ulakho ukubatshela ukuba uTrump wayecabangani ngosuku lolu ngoba kubikwa ukuthi wayebukele umabonakude ngesikhathi abanye bakhe behlasela edale le-Congress. Ele-Nigeria lithi inkundla yokuxhumana eye-Twitter isingasetshenziswa kulelo lizwe okusemthethweni uZulu kulandela ukuvinjwa kwayo okwenyanga eziyisikhombisa. Ele-Nigeria lathukuthela okumangalisayo kulandela ukuchithwa kombiko owawethulwe umongameli Muhammadu Buhari owakuthiwa wephula iziqondiso zeTwitter. I-Associated Press ibika ukuba ele-Nigeria lithi
nivumelane nenkampani yeTwitter ukuba nxa befuna ingavinjwa kumele ivule amahhovisi kulelo lizwe. Idinga umuntu ozasebenza kwinkampani le ozakhulumisana ngenkokheli yakwaneNigeria ihlawule imithelo yetax njalo ivumele ilizwe leli ukuba lihlolisise okunye okwethulwa enkundleni le nguZulu.
Omanje sike sizwe u-Ezra Chisa Spanda exoxa lesakhamuzi eLupane esabeleni seMatabeleland North.
Ukhuluma lo Michelle Nkomo.
Michelle Nkomo ke kungaphi esigabeni sakho labahlala khona?
Mina ngihlala kuGudubu Village.
Aha. Lupane.
ELupane.
Kunjani kona bevillage la?
Kubi kakhulu, sihlangana lenduku ezithi imithetho yamasiko seyafa, sokufe yonke into ngoba kufe imithetho, abantwana ukulalela abazali akusekho, imfundo ngasesikolo ayisekho. Ukuhloniphana kwabantu akusekho. Umthetho okhona ungaziwoniwe, nxa ungala mali vela bakulaleli, kusuka kuconsidelwana umuntu ole mali.
Yikho okusenziwa kuyini ukuthi abantu benze sobadelele kanje kulahlelwa amasiko?
Umumo welizwe wabuyisa njalo, kwathiwa abantu bazibhasophe kona, kodwa-ke kuyehlula ngoba khathi singasikhangeli imithetho ekhona sezisitsho ungaze uye emapholiseni. Le ndaba zakho nxa uzibeka emapholiseni, especially nxa ubeka emapholiseni uhlangana nabantu besishoneni, ukuthi bacubungule bachwayisise ukuthi isiqubani okhuluma ngaso njani njani, abakulaleli babengazwisisi bona, abasebenzisi ukuthi basebenzisa ama-chapters kuphi. So abantu laba khonokho kuyasihlupha, njalo sezifundweni ezikoleni kuthi kubuye kuqatshwa amatitsha angamashona. So amashona kuyahlupha ukuthi abantwana abangenise bazwisisise ukuthi bathini, ngoba yena yedwa uyabe engazwisisisi ini isiNdebele nesiqu seizinto akhuluma ngazo.
So abantwana bafundiswa ilimi olungaso labo laba ku-grade 1 laba abancane?
Yebo, abantwana bafundiswa, yebo, ngamashona. Ushona leliyana uyabe zama ukuthi asifunde khonapho isiNdebele ebantwini lebantwaneni bonabo. So bese kukhanya ukuthi imfundo yakho niyabe yasaqinaka.
Kuthuthi ukufela kangaka lokhu okwenzayo lesi sigaba kuzwe ukuthi abantwana bafunzwa?
Yebo, yebo, yebo.
So manje uthini wena? Mele ukuthini? Uthini kuhulumende?
Kuhulumende kasikhwayisisi esikutshoyo ukuthi nxa ku
yes,
nxa kuqatshwa amatitshaba ezigabeni emathebeleleni, kakubuye amaNdebele azakhuluma bazwisisane labantwana emahofisini. Futhi laphana ngitsho khona ELupane sathi ezikupolisi noba ngaphi, kakubuye amaNdebele bakhulume izindaba eziyabe zikhulunywa abantu kabasakhwayisisa. Of course esiyakwazi omagistrate bayakhuluma indima bayo bezazi bezifundele, kodwa ngale kusukela phansi emapholiseni uyakuhlangane lamajoni okusuka kungasazwisiseki izinto ezikhuluma.
Lapha lizwe u-Ezra Chisa Spanda exoxa lesakhamuzi ELupane esabeleni seMatabeleland North. Abakuhlangothi lwezemfundo eMatabeleland bathi ababalisi baqhatshwa eHarare, ngakho-ke abalamandla ngalokho okwenzakalayo. Ezemidlalo. Iqembu leZimbabwe Warriors lincikelana okwamanje leMalawi emdlalweni owe-Africa Cup of Nations. Landelani umdlalo lo ekhasini lethu lokuxhumana eleFacebook ku-VOA Ndebele, naku-VOA Ndebele Twitter kanye naku-VOA Instagram. Kolunye udaba olufanayo olwenguqu, obengumqondisi weqembu lomdlalo wenguqu elaba sakhula eChicken Inn uSimba Mutubuki kasekho. Ithekele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiphalo ludaba.
Umtubuki obesaziwa kakhulu ngegama elokuthi Nkoma Simba wedlule emhlabeni ngolwesine ntambama elokitshini lenjube lapho abekade ehlala khona. UMorris Mkwiti osebenza laye kuqembu lenjube United elike ladlala usigaba sika Division 2 eminyakeni eyadlulayo uthi umdlalo wenguqu ulahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukaMtubuki.
Silahlekelwe kakhulu ngokufa kwaMkoma Simba Mtubuki. Nguye kade engu-junior administrator, junior talent identifier. Ebona ukuthi abantwana batshona bedlala ibhora bengatshoni estridini, bethatha ama-drugs, benatha utshwala, kodwa betshona bedlala ama-sports, bethuthuka besiya phambili. Sibuhlungu kakhulu ngifa kaMkoma Simba, sesilahlelo kakhulu thina be-community enjube.
Umtubuki wasebenza lamaqembu abalisa elenjube Sundowns, lona ebeyidlala kusigaba saphezulu ese-Premier Soccer League, ele Boys Without kanye lelenjube United. Ngesikhathi esedlula emhlabeni besebenzela iqembu le-Chicken Inn lapho abengumaneja wamaqembu abafana abasakhulayo. U-Charles Hiwayo, omunye wabaqeqeshi beqembu labasakhulayo ele-Chicken Inn, uthi umtubuki welothando olumangalisayo lomdlalo wenguqu.
He was so passionate ukuthi into yokuthiwa yilose ubengayifuni phansi kwakhe. He wanted ukuthi team iwine and the way at the passionate ngaye ubuyibona nxa i-team iwinile how he would treat abafana even abafana be-opposing team ama-opponents and the match officers kubatreat-a kuhle and uphinde ukubone futhi ukuthi nxa i-team yakhe idliwe kuyabe sele-stress esingayenziyo lenye into vele ade ikuye kube ngumuntu ukuthi uyakhuluma iqiniso kube ngatshoni empuputa esiya ngapha eceleni ebhoda. The next day, ebeselizwanana.
USiphambaniso Dube, umnikazi weqembu le-Ajax Hotspur, uthi umtubuki ubekwizinga lika-Alibaba Dube ekuthuthukiseni umdlalo wenguqu edolobheni lakoBulawayo.
Engingakutsho ngomkoma Simba yikuthi iBulawayo football ilahlekelwe kakhulu and nxa sesikukhangela singifake ezingeni labo bantu abanjengabo-Alibaba koBulawayo lapha in terms of ukukhulisa ibhola labafana abancane ku-junior football. Ube yi-character nje ubuhleka nje umbono umkoma Simba ngezinto nje akade zenza, khangele futhi i-dedication yakhe akade layo ekudevelopheni umntwana ongumfana ekudlaleni ibhola. So yilosi enkulu koBulawayo. Izakhamizi zenjube ngithemba kuzaba nzima ukuthi ziphinde ziyethola umuntu onjengomkoma Simba.
Umtubuki ubesele minyaka engamashumi ayisithupha lantathu yokuzalwa, njalo kakukaziwa ukuba uzabekwa nini njalo ngaphi. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nguJoseph Njanjini.
Uhlelo Woza Friday namhla silomhlabeleli weWayhouse uBipo Ingwenya uhamba ngegama lokuthi Dicky D Hero, yena osedlule idlaladi elitsha. Untukamini Nkomo weStudio 7 uyalandisa.
Idlalade leli lilengoma ezilithumi lane. Nango uBig D Hero.
Salibonani balandele, size nedlalade lethu lesibili, kusho ukuthi i-album yethu yesibili. Ngithemba eyakuqala niyayazi, layizwa i-album yethu ethi Nzopapa. Then manje siniphathele enye i-album yethu ethi yona Abanathando, yole dlala-ke khona lapha.
Ingoma ezikuleli dlalade sigoqela ethi Sugar Sugar, Umoya Wami, Indaba Zakho, kanye lale ethi Igama Lika Jesu.
Yeah.
ukuthenga idlalade balithola njani?
Umculo wethu uyatholakala endaweni ezihlukene, kodwa ke kumanje abangathanda ukuthenga lo mculo bazosibamba kulezi number ezithi 0658583307, ngiziphinde njalo 0658583307. Yizi number abazithola kizo lezi, noma bahambe kuFacebook bafike basearche Picket Hero, then bazosithola base bexhumana nathi ke khona lapho.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Sibonga kakhulu isupport kubalandeli, ngoba ne-albhamu lakuqala batshengisile uthando lwabo, nelamanje i-albhamu batshengisile uthando lwabo, basatshengisa njalo. So sithi bengapheli amandla, babayale besisapota nje kanjalo, siqhubekele phambili, ngoba ukuze siyale sihlabela yibo abasipha amandla. So sidlulisa ukubonga kakhulu kubalandeli, sithi bengapheli amandla ngokusisapota. Siyabonga isupport yabo enkulu kakhulu.
Uphuma ke enkundleni uBig D Hero ngale.
Sugar sugar, sugar sugar. Ilo uli ena na maduka lingena nyingi na kamputi. Bige puli ya luminyo tise. Ilo uli ena na maduka lingena nyingi na kamputi. Bige puli ya luminyo tise. Ilo uli ena na maduka lingena nyingi na kamputi.
Ngizobho uthi kangele ezinye zendaba ebezigokhela osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe njalo engumphathi ntambo wezempila kahle umnumzana uzathinyo Chiwenga useyengeze isikhathi sokusebenza kwesiqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. Umnumzana Obert Mpofu kubikwa ukuba usevale ngci epulazini likasipho sami Malunga labanye bakhe. Kule ncwadi ezithi akumelanga ibandla le-MTCT lithi lilo lodwa okumele lisebenzise umanyano we-MTC Alliance kukhetho oluzayo. Iqembu leZimbabwe Warriors linqikelana nelamaLawi kunamanje emdlalweni we-Africa Cup of Nations kwele Cameroon. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoGibbs Dube.